Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Neville Mutsvangwa anonyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso. UNICEF iri kukumbira mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti $84.9 million kubatsira nechimbi chimbi vana nemadzimai vakatarisana nenzara muZimbabwe. Hurumende yotanga kunyoresa mazita evanoda kupinda muchirongwa cheNational Youth Service. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare Ramajestrit nasi raramba kupa mukana wekubisa mari yechibatiso kuna Neville Sungunurai Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nemutauriri webato rezanu PF uye vaimbova gurukota vaChris Mutsvangwa. Neville amiswa pamberi pedare nevamwe vake Elias Majachani na Simbarashe Tichangana. Hofisi yemuchuchusi mukuru wehurumende inoti vatatu ava vakatyora mutemo wezvekufambiswa kwemari yekunze kana kuti Exchange Control Act. Vari kunzi vakatyorawo mutemo wekufambiswa kwemari kana kuti Money Laundering and Proceeds Act. Neville ari kupomerwa imwe mhosva pamusoro pekutyora mutemo wePostal and Telecommunications Act sezvo akawanikwa achishandisa dandemutande reStarlink risati rapiwa mvumo yokushandiswa munyika. Mukuru wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras, Dr. Gift Machengete, vakaudza Studio 7 kuti Starlink inova kambani yeimwe shoroma yekuAmerica yakaberekerwa kuSouth Africa vaElon Musk yange yanyorera kuti bazi ravo kuti inoda residence yekushanda muZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzikamai bere.
Wangu nauye deyu kana kuti mari yatinoti yechibatiso ye ikodzero yemunhu. Ne nauye kuti bumbiro redu remutemo rinotiyo munhu wese kunze kwekunge abatwa nemhosva. Munhu wese anenge aine iya inonzi presumption of innocence. Saka uchienda pamberi pedare upomerwa mhosva, unotori nekodzero yekuti dare rikupe bail. Kazhinji vanowanzoiti free bail kana pasina chibatiso, kana iri nhau yekuti kuda zviri kunzi nyaya yacho yakanyanya simba zvonzi ngaabvisewo mari yechibatiso. Asi nyaya inenge iripo hombe ndeyekungotiyo, unokwanisa here iwe kuti unge uchiuya kuzomira pamberi pedare? Hausi kuzotiza here kumira pamberi pedare kana pasina chikonzero chinoratidza kuti uyu munhu uyu ane chido chekuda kutiza kana kuti anoda kuindafia nemawitnesses?
Asi tinoona sekuti munyika munyaya iyo inogara ichinetsa zvakanyanya, vamwe vachiti zvinenge zvinoitwa zvematongerwo enyika hazvina kunyatsojeka.
Munyika yedu ino tinoona kuti kazhinji nhau dziya dzekuti dzinenge dziri politically sensitive tinowanzoona sekuti matare edu zvikuru sei matare epazasa hapana magistrate. Kazhinji vanenge vaine kakutya kuti kuda tingangopedzisira tava kudivi risiri iro revane masimba. Ndosaka muchizoona nhau zhinji mukatarisa statistics. Nhau zhinji dziri politically sensitive dzinonyimwa vanhu mabheu kumatare emamagistrate. Kazhinji vanonokiwa kuhaikwa.
Asi wakati titaura negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanotiwo aiwa hurumende haipindire pane zvinoitika kumatare ikoko kuvabere.
Ndicharangarira kuti mugore ra2019 kana ndisiri kukanganisa magweta vakamacha vakananga kwachief justice vachikomplena nenhau iyaya ainzi command justice. Ndicharangarira zvikuru vanhu vaionekwa vachiita mastrike vaya vanhu vaingoti vasungwa vari mapolitical activists. Vamwe vekumatare edzimhosva ikoko vakatotaura kuti takaudzwa kuti vanhu ava havapiwe bail, saka hazvisi zvitsva.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzikamai bere vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reUNICEF riri kukumbira mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti $84.9 million kubatsira nechimbi-chimbi vana nemadzimai vakatarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino muZimbabwe. UNICEF inoti mari iyi ichabatsira vana vanodarika mamiriyoni imwe chete kana kuti $1.34 million vana vanodarika $1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000 panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Mumiriri weUNICEF muZimbabwe Dr. Nicholas Olipudi vanoti munyika mave nedambudziko remvura yekunwa yakachena, kushaya zvekudya zvinovaka muviri, izvozvo pakuti patyirwe kuti vana vanogona kutarisana nedambudziko rezvirwere zvemanyoka nekwashi. UNICEF inoti dambudziko iri richaenderera mberi kusvika gore rinouya. Komiti yeparamende inoona nezvemagariro evanhu nhasi yatanga kuita misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandidzwa kwemutemo wekodzero dzevakaremara wePersons with Disabilities Bill. Misangano iyi ichaitwa svondo rino kumatunhu ese enyika uye yatanga kuitwa nhasi kuNkai nekwaMutare. Vamwe vakaremara vari kuzvitambira nemufaro vachiti mutemo weDisabilities Act wa1992 wange usisingafambirane nenguva. Hurumende inoti mutemo mutsva uyu wakakosha kuzadzikisa zviga zveUnited Nations panyaya dzekodzero dzevakaremara. Mukuziya nezvenyaya iyi Tapoka Ncube weStudio 7 abata vanomirira vakaremara muSenate Senator Ishmael Joe.
Vanhu vakaremara vari kufara zvokufara zviya kurinoti vanga vakamirira mutemo uyu kwenguva yakareba, nokuti mutemo uri kuripiliwa ndiwa 1992, saka unenge wanga wabatawo basa rawo ende ukange wadini usingachafambirani nenguva.
Pane zvekare nyaya yekuumbwa kwekomishini ichange ichitarisa nyaya dzevakaremara. Muri kuiona sei nyaya iyi?
Ini ndiri kuona kuti izvo kuumbwa kwekomishini idanho repamusoro kudarika Disability Board yanga iripo pamutemo musharu uripo uyu. Saka komishini kuvandudzwa kuchaita kuti nyangwe kutsvakwa kwemari uyezve nokugoverwa kwemari kubva kubazi reMinistry of Finance, tinoona zvichaita kuti komishini ikwanise kushanda basa rekusimudzira vanhu vakaremara nenzira dzemhando ichizvino zvino.
Mutemo uyu unotaura zvekare nezve disability fund. Muri kuona seiwo womwe iyi?
Disability fund ihomwe ichaita kutizvo vanhu vakaremara vapiwe zvirauro, kwete kuti vapiwe hove. Kana vapiwa zvirauro, vanenge vokwanisa kuti vazviitire mabasa avo akasiyana-siyana empowerment.
Ndezvipi zvimwe zvezvishuviro zvevanhu vakaremara zvavakatarisira kuti zvinge zvichibudawo mumisangano iyi zvichaita kuti zviwedzerewo pamutemo uyu?
Itarisiro yevanhu vakaremara kuti mutemo uyu uchakwanisa kuti uyewo nemagrants uyezve nekusimbisa yatingati social protection yavo, kuti vagobatsirika kuti vaonewo marenti, vaonewo mari dzokuendesa vana vavo kuzvikoro, vagokwanisa kuti vave vanhu vanenge vachichengetwawo nenyika yavo.
Avo vange vari Senator Ishmael Jou vanomirira vakaremara muSenate vari parunhare naTambo Kanqube weStudio 7 vari kuBulawayo. Bazi rinoona nezvevechidiki ratanga nhasi uronga hwekutambira mazita evari kunyoresa kuti vapinde muchirongwa chevechidiki cheNational Youth Service. Gurukota rebazi iri vatino Machakaire vakazivisa kuti chirongwa ichi chichatanga nevechidiki vanosvika mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750. Taedza kubata vaMachakaire nemutauriri webazi iri vaRamson Madzamba, asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi Evans Zininga weStudio 7 abata mumwe wevechidiki webato reZanu PF Marare vaPeter Matangi kuti tinzwe maonero avo.
Tingatizi vechidiki vanotsigira bato guru rinotonga muZimbabwe, rinova zveriri bato remamwe rimwe remapato makuru muAfrica muno reZanu PF. Tinotambira chirongwa chine mufaro mukuru, nekuti chirongwa chinoita kuti vechidiki vave neruzivo rwenhoroondo dzenyika yavo kwavakabva. Takafamba kubva patakawana rusununguko rwerusitonga kuzere muna 1980 tichizouyazve pazvirongwa zvakaitika zvinosanganisa nyaya dzeland reform, nyaya dzeblack empowerment, youth empowerment, kusvika patasvika pari nhasi. Nekwatakatarisa kwatiri kumhanya kuti tinge tichikwanisa kubata chirongwa chevision 2030 kuti vakwanise kubatsiridza urongwa hune hurumende neutungamiriri pamusoro penyika yavo. Tiri kufara zvingaitike chidiki nechirongwa ichi.
Mungatiwo nemashoko anobva kune vanoti chirongwa chakaipa ichi?
Panoitawo chakanaka chose, pane vanhu vanongotipisa. Dambudziko rinoita kuda kuna vazhinji vari kunze vanotaura vasingazivi zvinenge zvichiitika, vanotaura vachitaura zvavari kuudzwa vaine chinangwa chekuchinjwa pfungwa kuti vave nemamwe maonero akashata pamusoro penyika yavo, zvinova zvinenge zvichitiwa nevanhu vashoma vanenge vaine maajenda avo.
Nyika inonzi haina mabasa, zvinhu zvinonzi zvakaoma. Pamunoti chinobatsira vechidiki kuti vabatsire kuvaka nyika yavo, vanenge vachibatsira nenzira dzipi?
Chirongwa chakanaka, nekuti chirongwa chinongoenza kuti vedii vechidiki vazvipire kushandira nyika, vechidiki vazvipire pane zvirongwa zvinoitwa nehurumende zvekubatsiridza nyika. Saka chirongwa chavanongonodzidziswa, vachidzidziswa maiiro angaite nyika yavo, kukontributa kwavangaite kubabhinda uko anenge achiitwa nehurumende kuti upenyu hwevanhu vachinje. Handoni chinganzi chakashata ipapo.
Mumwe wevechidiki webato reZanu PF Marare vaPeter Matangi vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sezvo tisina divi ratakarerekera, Evans Zininga abatawo mumwe wevechidiki mune chimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vatakudzwa. Ngadzivore kuti tinzwewo maonero avo.
Kudzoswa kwechirongwa cheNational Youth Service kunoratidza kushomeka kwenjere nekushayikwa kwemuono kune avo vanofanira kunge vachimirira vechidiki muhurumende.
Asika hurumende iri kuti chirongwa ichi chakanaka kana vamwe vechidiki veZanu PF vatataurawo navo kumashure uko?
Zvokwadi, zvinoratidza kuti kune vanofamba nemurumo chete vachiti nyika inovakwa nevene asi ivo vakagarira badza. Zvinodiwa kune vechidiki kuvapa mukana, kuvapa mabasa, kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwakaondomoka.
Saka imi sevechidiki hapana chamunoonawo here ipapo chingabatsirewo mukurarama kwenyu kwanhasi?
Munozviziya mugore ra2000 vabereki vakanongeswa svosve nemuromo nechirongwa cheNational Youth Service makore emaGreen Bomber vakauya Border Gas vanhu vakadzidziswa vakarohwa vanhu vakaoneswa nhamo mukumaruwa. Zvino ndicho chirongwa chaakudzokereza. Zvinoratidza kuti mucherechedzo wekuti kwatakabva kunorwadza ndokwatiri kudzokera. Ndizvo zvavanoda kuti isu sevechidiki tinge tichiita zvekunge tiri pamukati pemhirishonga asi dzimwe nyika dzichienda mberi.
Mumwe wevechidiki vebato rinopikisa RCCC ari mumiriri wevechidiki mudare reparamende vatakudzwa ngadzihore vanga vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. General Mahamat Gabi ndivo vakunda musarudzo dzemuchad dzakaitwa svondo rapera. General Gabi mwanakomana wava Idris Gabi vakambotungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu vakazourayiwa nevakapandukira hurumende muna 2021. Asi vamwe vari kuchema chema kuti General Gabi vakatora chigaro nechisimba pakafa baba vavo vakabira musarudzo. Israel iri kuenderera mberi ichirwisa muguta reRafa muGaza asi ichishorwa zvakanyanya negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kuti nyika iyi haina urongwa hwekuchengetedza vanhuwo zvavo vari muguta iri. Vanhu zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 pavanhu vemuPalestine miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vari muGaza vari kumuguta iri mavakapinda vachitiza mune dzimwe nzvimbo pakatanga hondo iyi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vagare vakangwarira chirwere chemwoyo chisingawanzotaurwa nezvacho chinoita kuti ropa riti nonokei kutenderera mumuviri sezvinotarisirwa kana kuti hypertension. Chirwere ichi chakakurumidza kurapiwa. Chirwere ichi chikakurumidza kurapiwa chinogona kuuraya munhu ropafadzo mapimidze anoti panyaya inotevera.
Munhu kana ave kubatwa nechirwere chelow blood pressure anotanga kunzwa dzungu kufenda kutadza kunyatsoona zvakanaka uye kunzwa kurukutika. Kana mushina wemwoyo uri pasi pechikero che90/60mm yemercury hana kana ichirova zvakanaka inenge iri pa120/80. Nyanzvi munyaya yezveutano Dr Joseph Chiripanyanga vanoti chirwere ichi chinowanikwa kumazera ose asi kunyanya vanhu vane makore anodarika komi mashano.
Hypertension yekuti BP yakakwira kana hypertension yekuti BP yakadzikira inokwanisa kuwanikwa kumazera akasiyana siyana. Asi tinoona kuti nekukura kunoita munhu tsinga dzofambisa ropa dzoita dzishomarara. Saka vanhu vachikuru kana vasvika kuma50-60 years zvichienda kumberi ndokunotanga kuwanda chirwere cheBP. Kana vazodarika 70 vanhu vazhinji vari about 70 years vanenge vaine chirwere cheBP nekuti tsinga dzinenge dzaomarara. Asi vanhu vadikiwo zvakare vanokwanisa kuitawo chirwere cheBP.
Asi chii chinombokonzera kuti munhu azoguma ave nedenda iri? Tafadzwa Chipfuva vanoti dzimwe nguva kurasikirwa neropa rakawanda mutsaona dzepamugwagwa uye zvirwere zvemanyoka ngekorera ndezvimwe zvinogona kukonzera dambudziko iri.
Tinogona kuitika kuti kana mvura iri mumwiri karasika especially vanhu vakarwara. Tinotasa munyika yedu tasati tasa vanhu vanenge vaita korera vaya vachiita manyoka nongochitoraka mvura BP inoderera zvakanyanya. Kune zvimwe zvirwere zvinobata nzvimbo anonzi maadrenals ari pamusoro pemakidneys edu anoprodusa mahomoni anoita kuti timaintaine BP yedu nokuchengetedza munyu. So iwawo kana akarwara kana kuti akaita infection zvakafanana neTB inogona kuinda panzvimbo iyoyo inoita kuti BP yemunhu iderere.
Mumwe akamborwara nechirwere ichi ndiamai Farisai Zimbizi vekukadoma vanoti vaigara vachinzwa dzungu.
Sometimes ndaingoita dzungu zvaro kuti ndanga kwansi kumira for a long time then ndaita dzungu makius I couldn't stand makius for a long time then it so happened kuti for just a routine medical examination ndopa ndakazodiscover kuti ndinelo BP and the reading was 80 over 50 saka ndokuzoverenga ma symptoms ndokuzoona kuti dzungu randaita reche nema blackouts it was because of the low BP.
Dr. Chiripanyanga vanoti chirwere chehypotension chinokwanisa kuvhiringidza moyo.
Uye zvakare munhu anokwanisa kutiza mamwe maproblems ekuti kufamba kweropa kushoma kufamba kwechikafu neropa ropa rinondorofambisa chikafu kana BP yakadzika chikafu chakafamba zvakanaka oxygen ichafamba zvakanaka saka zvinokwanisa kukonzera mamwe maproblems ekuti munhu achakwanisa kufema zvakanaka nekuda kwekuti BP yakadzikira autanga kuzarirwa nekuda kwekuti BP yakadzikira moyo unotanga kushandawo zvakanyanya kuchida kushaya kukombanisita kukavhira kuti pamwe BP ingakwire okuma kupinda yatinoti cardiac failure congestive cardiac failure moyo uchashanda zvakanaka nekuda kwekuti BP yemunhu yogara yakadzikira.
Dr. Chifuba vanoti vanhu makumi matatu kubva muzana vanorarama nedenda relow blood pressure munyika.
Tinge takakosha dzimwe nguva kuti kana mabhiri dzeBP kuri kuti munhu ari umwe mabhiri dzeBP akawanda BP yakudeza stereki vanhu vachiremba vanogona kuadhasa vorudisa mishonga yavo uri kumwa asi zvinenge zvida zvaonekwa kuti ndo zviri kukonzera kuti ikafe iri kudzika kudaro. So ndofunga handizvozvi zvingatikatarisa kana izvi BP yadzikira hakuna madzidzo zvakawanda zvakaitwa panyaya yekuti BP inenge yakadevera yakawanda zvakadii asi kune mamwe akaitwa zvavo madzidzo zvairatidza kuti around 25-29%.
Dr. Chiripanyanga vati chirwere ichi chinokwanisa kurapika.
Kazhinji zhinji chinoitika panhau yekuti BP iri kukwira ichidzika kunyaya yekuti mishonga haisi kuenderana nemunhu. Saka vanosa kuwana mishonga inyatso kuenderana newe BP yavo inostabilizer nekuti BP mishonga yekurapa BP yakazara ende yakawanisa ende yakasiyana siyana ende vanoresponda zvakasiyana mishonga yakasiyana siyana. Saka tinoda kuti iwe tichinyatsokuwatsvaga kuti unoenderana newe ndeupi unoita kuti BP yako irambe iri panzvimbo imwe chete iri normal. Tikawana iwoyo kazhinji zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka.
Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane dambudziko iri vanofanira kumwa malita maviri emvura pazuva uye havafanire kumira kwenguva yakarebesa. Varwere vanokurudzirwa zvakare kugara vachidya zvinhu zvishoma pano neapo muswere wese sezvinoita vanorwara nechirwere cheshuga kuti vasanzwe nzara. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropa Fadzo Mapimize.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zvirikuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa pamire America pakudzidzana neAfrica pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Nyaya dzekudzidzana nenyika dzemuAfrica haina kunyanya kukosha munyaya yekutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti chero anenge akunda musarudzo iyi achasangana nematambudziko makukutu mukuedza kuti America iridzane zvakasimba neAfrica iyo ine vanhu bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 billion. Anita Powell anotipa nyaya inotevera yandakuverengerai. Afrika yakakura asi haifaniri kutorwa sekunge inyika imwe chete uye ine zvionikwa zvakawanda netsika nemagariro zvinoda kunzwisisika. Inewo nhoroondo yokurwira rusununguko senyika dzakawanda dzakanonoka kuwana kuzvitonga kuzere. Asi kunyange Afrika iri iyo ine huwandu hwevanhu huri kuwedzera zvakanyanya kudarika mamwe matunhu pasi rose, Afrika haisa hayo mumatare anozeya nyaya dzakakosha pasi rino. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti munhu achapinda muwhite house angave vaDonald Trump veRepublicans kana kuti vaJoe Biden vemaDemocrats anoda kuti auye nehwaro hwakasimba mukuzvidzana neAfrica munyaya dzezveupfumi nekudzivirirwa kwenyika. Pachitariswa nhoroondo yekuzvidzana neAfrica, vaTrump vanozivikanwa nekutukirira nyika dzemuAfrica neHaiti. Anoongorora nyaya dzemuAfrica paForeign Policy Institute vaMichael Welsh vanoti,
I mean, he used famously this expletive to refer to a number of countries in Africa, and then he pursued a strategy and a policy.
Munozvi ziva ini kuti vakashandisa mashoko ekutukirira dzimwe nyika dzemuAfrica. Asi pakudzidzana nenyika dzemuAfrica, vaTrump vakaedza kugadzirisa mamwe matambudziko ainetsa pano neapo, asi hapana hapo zvikuru zvavakaita.
VaBiden vakaedza kuita mushandira pamwe neAfrica,
asi kashinji kacho vanenge vainyanya kutarisa zviri kuitwa neRussia muAfrica uyevo vaikudza kubatsira Israel. Nyanzvi munyaya dzezvekuzvidzana nenyika dzemuAfrica paCenter for Strategic and International Studies vaCameron Hudson vanoti,
I think Africans are also looking well beyond our policies in Africa, looking at
Jinofunga Africa iri kutarisa kuchidzana kuAmerica nedzimwe nyika dziri muMiddle East, hondo iri muGaza semenzaniso, kutsigira kuri kuita America, Israel, kana kuti zvavari kutaura zvekuti nyika dzemuAfrica dzisadyidzana neRussia. Zviri kuitwa navaBiden izvi hazvisi kupa kuti vawane vanasahwira vakawanda muAfrica.
Izvi ndizvo zvakabudiswa pachena neSouth Africa payakaendesa Israel kudare reInternational Court of Justice ichiti yange yapara mhosva dzehondo mukuuraya vanhu vasina mhaka muGaza ichityora chibvumirano cheUnited Nations Genocide Convention. Asi hurumende yavaBiden payakabvunzwa neVoice of America nezvenyaya iyi vakangoti hapana humbowo. Vanongorora nyaya dzezvematongero enyika vanoti izvi zvinopa vamwe vasingawirirani neAmerica mukana wekupinda muAfrica nyore. Mudzidzi wepaMiddle East Institute ari kuita zvidzidzo zveEgypt nenyika dzekumabuda zuva kweAfrica, Miret Mabarak, anoti,
you're going to need that credibility because at one point someone is going to say another superpower is going to
Unoda chiremera ichocho nekuti imwe nyika yakabudirira inogona kunguuya yotora mukana iwoyo. Inongotika hainei nezvekodzero dzevanhu munyika dzepasi rino. Zvinova nyore kutanga kutyidzana.
VaHudson vanoti panopera sarudzo America ichasangana neAfrica yashanduka.
I think that any new American president is going to have to grapple with the declining influence that Washington has on the
Zinofunga mutungamiri wenyika yeAmerica achasarudzwa achasangana nematambudziko akanyanya sezvo kudyidzana pakati peAfrica neAmerica kwaderera pari zvino. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vave kumira semusambangwena panyaya dzekodzero dzavo uye vari kutaura nezwi rimwe.
Panogona hapo kuva nemukana wekumbidzira hukama sezvo madzimai avaTrump navaBiden akamboenda kuAfrica kunyika dzinoti Namibia, Egypt neMalawi. VaBiden vakatumirawo mutevedzeri wavo amai Kamala Harris kuGhana, Tanzania neZambia. Asi vaBiden navaTrump havana havo kumbovhira vaenda kuAfrica. Nyaya iyi yatumirwa naAnita Powell weVoice of America News. Mukaverengerwa neni tanonoka wande weVOA Studio 7 Washington DC. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yes, ndinogotaurawo zviri kuitika munyika yedu iZimbabwe. Zvishuwa kufamba nematractor kufamba nemabenz hapana kana chiri kuitika, hapana kana chiri kuitwa. Munhu ari kuti ari kugadzira nyika iye achigadzira imba yake, saka kwatiri kuenda hapana. Tikuwira mugomba, ngasadaro kamusharukwa, ngasadaro, apa kukanyira dzimba dzevanhu, kudzipwanyira chii dzimba dzevanhu, ngasaita madiri wayo manje. Ndokurwira nyika kwacho kwakurwisana nemunyika.
Maelection akatopera majangu akatopera, Zadhaki akatopa maresolution yakatopedzana zve akatotaura kuti maelection akaedza kuZimbabwe mahumbwe, yubva yatobudisa maresolution zvakatopera kudhara zvemarecommendation yacho zvakatopera izvo. Havamuna akagwa kuwina zinaboboto, Chamisa anambobvira enda kumakoto akadyiwa zvakanakisa, that's why Chamisa akatiza vato pamberi nezanupf ndihopumakaya pajoza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yemashandisirwo yemari yemazig vamwe vanhu vachisungwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko enyu kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Neville Mutsvangwa anonyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Hurumende yotanga kunyoresa mazita evanoda kupinda muchirongwa cheNational Youth Service. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maGibbs Duwe.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2024 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uNeville Mtsangwa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF kanye lophethe uhlangothi lukarhulumente olubona ngezabesifazana namhla walelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eHarare. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ule-UNICEF lubikwa ludinga ukubuthanisa izigidi eziphezu kwamajumi atuba mbili zamadola emelika $84.9 million yokuthengela eleZimbabwe ukudla. Abantu kwele melika kabalandaba ngokwenzakala kuzwekazi le-Africa ngesikhathi bedinga abazambotela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. UNeville Mtsangwa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF kanye lophethe uhlangothi lukarhulumente olubona ngabesifazana namhla walelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngumantshi eHarare. UNeville owetheswa icala lokuthenga lokuthengisa imali ongekho emthethweni lababili ababotshwe labo ngeviki ephelileyo abathi umnumzana Simbarashe Tichangana lo-Ellis Machachani bamiswe phambi komthethwandaba kukamantshi uDennis Mangosi namhla. Abathathu laba batholakale benemitshina yokutshintsha imali, amakadi amaningi amabhanga lokunye okuveza ukuba bebetshintsha imali ngodlu. Baliphika icala leli. UNeville wetheswa njalo icala lokusebenzisa imininingwane ye-Starlink ongekho emthethweni. Bakhangelwe ukuba bazabuyela emthethwandaba mhlaka 13 Nkwenkwezi. Wize kaNeville ngumnumzana Chris Mtsangwa oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF kuthi njalo unina ngophethe uhlangothi lukarhulumente olwesifazana unkosikazi Monitor Mtsangwa. Abazali bakhe badla amalahle ngodaba lolu besithi kukhanya ngani ukubotshwa kukaNeville kulezombusazwe. Abakurhulumente bayadla ukukhuluma ngodaba lolu. Ukuze sihlaziye okwenzakalayo sixhume umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Ye, kungaba kuliqiniso ngaphela sibe kwazi impi ezenziwa yiZANU-PF, kodwa mina engifuna ukuthi ukubotshwa kwajaha lo angikhole ukuthi uyenza eyinto vele engenziwa ngomuntu wonke. Lapha siyacabanga ukuthi uHendrietta Roshaya wabotshwa etholi igolide wasekhululwa le enkantolo. Lokhu nje uphongwethwisela ukutshengisela nje ukuthi siyabopha abantu abezanu nxa sesilibopha la lingabokhalakhala, yikwethwisela nje lokhu, akulalutho, akulacala lapho.
Ye, nxa sikhangela kodwa-ke abazali nxa sebekhala kangaka becabangele zombusazo, kungabe kukhona yini esingakuboniyo thina?
Esivele sikwazi yikuthi kwakuvele kungathi kuvele kulo ukuxabana phakathi kwakheni uChristopher Mtsangwa umnangagwa bahantsho nje umuntu yakanika umsebenzi exotshwa le nkulumo zakhe azikhulumayo mayelana lamagorilla yama-veterans. Uthi uMtsangwa vele yena umuntu othanda ukukhuluma, kodwa ngingazi ukuthi okwakhathesi kungaba kulenye ingxabano ekhona. Siyazi nje ukuthi kulezi gabagaba eziningi-ningi kwizanu, kodwa angeke kusethuse ukuthi kungathi kulokuxabana lapha emzini weZANU-PF.
Ye, kodwa baningi kanganani abantu ababondabonda imali ngendlela leyi okuthiwa ujaha lo uyayenza?
Ngimtshele mfowethu uZulu wonke engimaziyo abantu abaningi abazuza ama-US dollar nxa befuna ukuthenga impahla ngemali yalapha bayathengisa. Lokho nje angikhole ukuthi uyenza into engenziwa ngabantu abaningi. Bona ngoba zona izikhulu zakhona eziZANU-PF, ngoba imali bayithatha umuntu kazana nje emgwaqweni kasuke azuze imali eningi. So sitsho ukuthi khona vele bona bavele bajayele ukwenza engxenye wakatisi kubeshu kupatala na yenu kumbe wakabanani. Koto hiku vengi siti mina mkulu ikala le nzileo, ikala le nyetusu kutu abanda wane kabagwe nzi kono.
Yes, ya wana njalo wekutuwa la mtanje uya ngena iziki $20. Kambi kwa habi ngele yini kumbe alika yvonne?
Kina la first thing akona is dollars or is nje ngapo pick and pay siti nga ema tax shop besibona nje, o wakatisi nje sisabona i 10 ziki, i 20 kasika yvonne. Nga iza pucha nje, iza pucha nga yu kusasa yu kusel. Kutu wa kesi mbesisi ya leo ni iti etenlo ebi luki pota pota.
Umnonza la rejoisi mwenye ingwe eti iguzo mnoto ogunitanganiso ya Common Market for Liberal Solutions. Stokwe lae ese Harare. Uta ngoti ilu nitanganiso yomanyano wa mazwe wa mshaba ole UNICEF lubiwa uguba lutina ngamecho abomfu ugubutanisa izikiti ezipezu kwa machumi atuwa mmemili za matola emeliga $84.9 million iyo kungatisa kutengenu ugula kwa bantwa nanga nye labo mama basa Zimbabwe hawa pekane lotubo lwe njala etalwe yunga nikuche kwa zulu nginga yesi kutumezi ese El Nino esiletwa yuku kutumala kwa mumo omkati abe UNICEF bati lulu ngeto lunganga ukuhlenga abantu abaphezulu kwesigidi abaphekane lendlala. Lokhu kwethulwe ngumeli we-UNICEF eZimbabwe uDr. Nicholas Alupia esithi udubo lokusilela kwamanzi ahlanzekileyo ungatholi ukudla okwakha umzimba sokudala imikhuhlane efana lowe-malnutrition yesihudo ebantwaneni kweleZimbabwe. Isicelo sabe-UNICEF lesi phansi kohlelo lokusebenzelana lenhlanganiso ezijeneyo zamazwe omhlaba ekuphathiseni kohulumende bamazwe abhekane lodubo lwesikhudumezi se-El Nino. Ugatsha olubona ngezabatsha kuhulumende weZimbabwe ole-Youth Development and Vocational Training luqalile namhla ukwamukela izicelo zalabo abafisa ukubhalisa ukungena kuhlelo lwabasakhulayo ule-National Youth Service. Abogatsha lolu bathi labo abafisa ukungena kuhlelo lolu kumele base incwadi zabo emahofisini aduzane labo ezabelweni zonke zelizwe. Umphathintambo walolugatsha umnumzana Tino Machakaire waziswe ukuthi lolu hlelo luzasungulwa ngokubhalisa abasakhulayo abangamakhulu ayisikhombisa lengxenye 715. Imizamo ye-Studio 7 ukukhulumisana loMachakaire kumbe isikhulumele salolu gatsha umnumzana Ramson Mazamba ngalolu daba kwehlule ngoba bonke bobabili bebengadophi incingo zabo. Osakhulayo weZanu PF uPeter Matangi yena uyaluncoma kakhulu lolu hlelo esithi luzaphathisa kakhulu abasakhulayo ukuba befunde ngendima okumele bayidlale kuntuthuko yomnotho welizwe leZimbabwe ukuze labo basiphatheke kuziqondiso zohlelo lukahulumende lokuthuthukisa ilizwe olevision 2030. Kodwa osakhulayo webandla le-CCC umnumzana Takuzwa Ngadziwore yena uthi uyalisola kakhulu lolu hlelo esithi bona njengabasakhulayo bafuna inhlelo ezadala ukuthi bathole imisebenzi yokuzinakekela ukusungula amabhizimisi lokunye. Sibe lethuba lokuxoxisana losakhulayo ungasekeli bandla lezombusazwe umnumzana Wakhiwe Phuthi.
Engikubonayo mina ngohlelo lwe-National Youth Service ukuthi asohlelo olubi, kodwa esikucelayo ukuthi uhulumende angaluthathi lube luhlelo oluzagcina solungani luphathelane ngezombusazwe. Uhlelo lolu kalube ukuthi abantu abajoyinayo babe bethanda enhliziyweni zabo, abantu kabangafakwa ngenkani.
Lo ke okhetha ukungangeni kuhlelo lolu olwe-National Youth Service likhuthaza ukuthi kwenziweni lina njengabatsha?
Kungathiwa lo ongakhethanga ukungena kulolu hlelo kube sokungani umuntu ongasela mathuba okuqhatshwa elizweni. Akube kuyukuthi lo ongenayo azingenele ngokuthanda kwakhe, lo ongangenanga laye kungabi yinto embi ukungajoyini kwakhe i-National Youth Service. Abantu kababe lelungelo lokuzikhethela.
Ngali sithi lina njengontanga
lolu hlelo alumelanga lusetshenziswe kwezombusazwe liyabe lisitshoni sibisibili
uhlelo losicela lungasetshenziswa kwezombusazwe njengesakubonayo kulolu lwalukhona kuqala abantu abaningi abahamba kulolu hlelo basebebizwa ngokuthi ngama-boda gezi sebeyimilitia ezanu besetshenziswa kudlakela ikakhulu olwezombusazwe beyimilitia so sicela ukuthi ma uhlelo lolu hulumende elufaka lube luhlelo lokuthi umuntu uzingenela ngentando yakhe umuntu angaphoqwa ukwenza ezinye izinto ngenxa yalolu hlelo
kuyini okunye elikukhangeleleyo njengabasakhulayo ngohlelo lolu olwe-National Youth Service
lube luhlelo oluzafundisa abantu izindlela zokuziphilisa abantu abangena kulolu hlelo bafundisa izindlela zokuziphilisa abanye umbe ngabafunda ukubaza abanye umbe ngabafunda ukupheka abanye ngabafunda ukuthunga abantu bethu mabephuma kulolu hlelo sebesazi ukuthi babe lento abayenza empilweni ukuze baziphilise babe ngabantu abangcono kodwa hayikhona ukuthi lube into nje iweapon lube umbe isikhali sezombusazwe njengalokhu kwakusenziwa ngu-Boda Gezi
Umnumzana Wakhiwe Phuthi ngosakhulayo ongasekeli bandla lezombusazwe odabuka eMatobo esabelweni seMathebeleland South. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu behlolwe umkhuhlane wokuvaleka isifuba obizwa ngokuthi asthma. Umkhuhlane lo ulakho ukudalwa zimpoko, uthuli intuthu lokuba semulini, ulakho njalo ukuhlasela umuntu engazi ukuba ulawo. Abalomkhuhlane lo lalabo abalabantwana abazalwa belayo bathi ubathonise nzima ikakhulu ngesikhathi samakhaza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emazweni omhlaba eye-World Health Organization ithi abantu abangaba izigidi ezingaphezu kwamakhulu amathathu 339 million emhlabeni jikelele balomkhuhlane wokuvaleka isifuba owe-asthma njalo ngomnyaka ozayo inani leli lilakho ukukhuphuka lisiya kuzigidi ezingamakhulu amane loba ukwedlula. EZimbabwe libika likusibanga sokungamashumi amabili kuluhlu lwenani ababhekane lodubo lwalumkhuhlane we-asthma emazweni womhlaba. I-asthma ikuzinga lechumi lambili njalo umuntu ulakho ukuba lomkhuhlane lo engakwazi ngoba izibonakaliso zawo zinzima ukunanzeleleka. Wabulala abantu abedlula kancane inkulungwane lengxenye i-1531 ngomnyaka ka-2020 eZimbabwe. Akwaziwa ukuba wabulala abangaki kusukela ngaleso sikhathi kuze kube lamuhla. Udokotela Edwin Sibanda Mzingwane ongumqondisi wezempilakahle kobulawayo uthi kumele umuntu wonke ahlolwe umkhuhlane lo ikakhulu ngesikhathi samakhaza.
Kufanele kuqakathekile kubo bonke abalawo umkhuhlane laba labantwana abacabangela ukuthi bangabe belawo ukuthi bayohlolwa kutholakala ukuthi ukhona kumbe lawukho njalo welapheka kanjani bona ngathi nalawo nje abantu bangancediseka baphile impilo epheleleyo ngoba abantu bagcina bengasayi emisebenzini kumbe bengasayi ezikolweni.
Usibanda Mzingwane uqhubeke echasisa izibonelo zomkhuhlane lo.
Lokuqubuka inkomo ngoba kuyabe kusesikhumbeni somuntu iphinde ifane lamehlo abomvu alumayo kumbe ukuthimula kakhulu ekuseni kumbe ukugcwalelana emakhaleni okunjengenkankile kwelapha kwesikhiwa asinawo umuthi ohle uqede kawapha kanye lomkhuhlane esikwenzayo nje yilokhana kuthiwa yi-control sibe nje sithi sikuphe umuthi uvuleke esifubeni wenelise ukuphefumula.
Abahlaselwe ngumkhuhlane we-asthma bathi ubathwalise nzima. Isakhamuzi saseNkayi unkosikazi Nokuthaba Ncube ngomunye wabakhala ngawo.
Episode 1 ibe ngiphila ngayo enginathayo hhayi njengoba kathesi kunje nje sokuqala ukugodola kuyangihlupha kuyaphongaukufika nje kuthi ngikhwehlele 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 kokuphela kokuphela ngikhwehlele kokuphela kokuphela sibini ngikhube sengikhudumeza amanzi ngathi amanzi achisayo hayi kungathi ukuthi but vele ngiphila ngamaphilisi kwa Exton iwa amaphilisi engiphila ngawo for i-asim angisabona ukuthi iyaphela ngiphila nje njalo ngomkhuhlane wonalo ngithwalise nzima okunye okumangalisayo kwesi sikhathi nje ngiyakwenye abalezinto ezingathi ziyanuka kuyandihlasela
unkosikazi Agnes Ndlovu owakhele ekhezi uthi ingane yakhe yabulawa yi-asma
lo mntanami wabulawa yi-asima wafa waphuza ukuzuzi i-treatment waze wagcina isifa waphuza ukuya esibhedlela yikho kaselaphekanga wagcina imbulali asimali
unkosikazi Nesimo Dube odabuka eGwanda olomntwana olesimo sokudabuka indebe laphakathi komlomo uthi ingane yakhe iphefumula nzima ngenxa ye-asma Emhlabeni jikelele eZimbabwe likuzinga lesine lamazwe alabantu abalesifo se-asma. Iningi linatha amaphilisi okuthiwa yiprozdone leminye ehotshwa ngomlomo ebizwa ngokuthi ngama-inhalers lapho umuntu esezizwa esehluleka ukuphefumula kuhle. Kusanda kunanzwa usuku olwe-World Asthma Day obuhamba ngendikimba ethi Asthma Education Empowers ekuthanza imfundiso lokusabalaliswa kolwazi kuZulu ngomkhuhlanelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Wezibhadalele le Melika, abantu kwele Melika abalandaba kangako ngokwenzakala kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi bedinga abazamvotela kukhetho uzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Kodwa abacubungula ezombusazwe bathi uzenqoba kukhetho oluzayo ulakho ukusebenza nzima ekuthuleni okufiswa ngele Amerika kuzwekazi le-Afrika elithuthuka kwamagama njalo elabantu abedlula kancane ibillion 1.2 billion. Udaba lolu lulotshwe ngu-Anita Powell we-VOA. Izwekazi le-Afrika kalizimelanga lodwa yile mbali ejulileyo okuningi okwenziwayo njalo lamasiko atshiyeneyo. Loba libhekane lobuzima izwekazi leli njalo lingatsho lutho kwabanye abantu kwele Melika, uzanqoba kukhetho oluzayo phakathi kukamongameli Joe Biden okubandla lama-Democrats lwayengumongameli uMnumzana Donald Trump okubandla lama-Republicans kuzamele abe lenhlelo ezicacileyo ezokudlelana lezwekazi le-Afrika. Incwadi zithi uTrump wayedlelana kubi kakhulu lwezwekazi leli alithuka ngamazwi angeke akhulunywa emphakathini. UMichael Walsh ngomunye wabacubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Foreign Policy Research Institute.
I mean, he used famously this expletive to refer to a number of countries in Africa, and then he pursued a strategy and a policy that was really focused on
wasebenzisa inhlamba engakhulumekiyo esethula amazwi akhe ngezwekazi le-Afrika. Wazama njalo ukuba lenhlelo ezazikhangelane lezomvikela lokunye okuphuthumayo ezama ukukuvimba kodwa kulitshane kakhulu ayefuna kwenziwe.
There really wasn't a larger grand strategy.
UBiden yena uzama ngamandla wonke ukuba elemelika lidlelane kahle lezwekazi le-Afrika loba nje konke lokhu kuqanjulwe yimizamo yakhe yokulwisana lele Russia ukuba lingagxili impande kuzwekazi leli ngapha esekela ele Israel elihlasela eGaza. UCameron Hudson ukuhlanganiswa ye-Center for Strategic and International Studies.
I think Africans are also looking well beyond our policies in Africa, looking at the war in the Middle East, the war in
ngibona engani abantu kuzwekazi le-Afrika bakhangele okuningi okugoqela impi kuzwekazi le-Middle East eGaza okwenziwa ngele Melika kwele Israel lemizamo yokuvimba ukuba izwekazi leli lingadlelanile le-Russia. Ngibona engani bayakusola kakhulu okwenziwa ngohulumende ka-Biden emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenza ele Melika lingabi labangane abaningi kuzwekazi le-Afrika.
To engage in relations with Russia
So I think they're seeing a certain degree of hypocrisy.
Nokungakunye owavezwa ngele South Africa elathi ele Israel lephula isinqumo sokuvikela uZulu eseUnited Nations Genocide Convention lagcina liphanyeka udaba lolu emthethwandaba omkhulu wenhlanganiso le. Uhulumende kaBiden wakulaphulela kajana lokhu ebuzwa ngakho ngumsakazo weVoice of America. Umireti Mabruku yingcweti kokwenzakala eGibhithe ekuhlangothi lwe-Horn of Africa kwinhlanganiso yeMiddle East Institute.
You're going to need that credibility because at one point someone is going to say, another superpower is going to step in and say, right, I am not being preferential.
Kumele ube nokuthembeka ngoba kuzafika esinye isikhathi lapho omunye umuntu ozabuya angene athi gala bandlululo. Umuntu lo uzakuthikala ndaba lokwephulwa kwelungelo loluntu emhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lokho kuzabangela ukuthi ngizizwe sengingcono.
Care about human rights in any part of the world and therefore at least that makes me better.
Sen uthi umongameli omutsha welemelika uzabhekana lokuningi okuhluphayo lokuqhakathekiswa lizwekazi leAfrika.
I think that any new American president is going to have to grapple with the declining influence that Washington has.
Ngibona engani umongameli omutsha uzabhekana lokuningi ngesikhathi lisiya phansi izinga lokudlelana kwelemelika lezwekazi le-Afrika njalo lokufiswa yizwekazi le-Afrika okuhambelana namalungelo lokunye okufunwa ngabantu abakhuluma lizwi linye.
Privileges and speaking increasingly with one voice.
Ziningi indlela abangakuguqula lokhu okugoqela okunye abangakwenzi kahle. Ababili laba bake bathuma amakhosikazi abo kwele Kenya, eNamibia, eGibhithe leMalawi. UBiden wakwathuma njalo umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris kwele Ghana. Kodwa ababili laba kabakaze behambe kuzwekazi le-Afrika. Udaba lolu lilethulelwe ngu-Anita Powell we-Voice of America. Ikomiti yePhalamende ebona ngokuphathiswa kukaZulu namhlanje ikhale imihlangano yokuzwa imibono kaZulu ngomthetho wabakhubazekileyo we-Persons with Disabilities Bill. Imihlangano leyo izaqhutshwa okweviki yonke ezigabeni zonke zelizwe njalo iqale eNkayi laseMtare. Okunye okuminyethwe kulo mthetho kukoqela ikhomishini elwela amalungelo abakhubazekileyo kanye lesikhwama sokuphathisa abakhubezekileyo. Uhlaziya lolu daba uDabo kaNcube weStudio 7 uxoxa lolwela amalungelo abakhubezekileyo ukukhela inhlanganiso yeScience of Hope Trust unkosazana Samantha Sibanda.
Abantu abaningi abakhubazekileyo bawamukela kakhulu ngoba singakhangela ihistory yebhili le sikhangela ukuthi ilast amendment eyayenzakalayo kumbe ekutshintshweni kwamaphepha wenzakala ngo-1996. So sokulesikhathi eside abantu lokho bemelele saba le-constitution ka-2013 saphinda futhi sasayina umthetho we-United Nations owe Convention of on the Rights of Persons with Disabilities.
Kulo daba lwe-commission ekhangelele ukuthi ibe ibunjwa ilo mthetho ikhomishini le ubona sengathi izaphathisa na ekuthuthukiseni amalungelo abakhubazekileyo eZimbabwe?
Ya, ikhomishini ukhanya iyinto efunakalayo njalo iyinto eyamukelekileyo kakhulu phakathi kwabantu. Kodwa nxa sesikhangela inhlelo eziyenziweyo ngama-organization achiyetshiyeneyo abakhubazekileyo, nxa sikhangele ikhomishini abantu bafuna ukuthi ikhomishini le ingabi lama-civil servants njalo ibe ikhomishini ezimeleyo. Nxa singakhangela uchapter 12 we-constitution yeZimbabwe uletha amakhomishini anjengabo Zimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Gender Commission. So ifeeling yabantu abaningi ukuthi ngabe kuyayenza ukuthi i-disability commission yona leyo ebunjwayo ibe layo i-chapter 12 commission.
Olunye njalo udaba olukubhilile oludaba lwe disability fund, ngombono wakho isikhwama lesi ubona ngathi singaphathisa na?
Thina nxa likhumbula njengenhlanganiso sike sayenza ama-inclusive budget now project. Sibona ukuthi i-disability responsive budgeting kumbe i-budgeting, i-national budgeting ekhangelalene labantu abakhubazekileyo.
Lo ngunkosazana Samantha Sibanda olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo ukukhokhela inhlanganiso ye-Science of Hope Trust ubese thongweni lo taboka ncube we Studio 7. Sokuthi isikhathi sabantu beZimbabwe
Studio 7, Studio 7 unjani bonke labalaleli. Hayi, lapha ngifuna ukukhuza abantu bemaNdebeleni ukuthi abayeke ukuba abathengisi, bayeke ukuba abathengisi yothengisa ilizwe. Sabona indaba iqalela kulokhu Zenini, kuBheti Mpofu wathengisa ilizwe. Siyamazwi ukuyazakala wathengisa ilizwe, kwabuya uThokozani Khuphe wathengisa iMDC, kwabuya futhi weshwe Ncube wathengisa iMDC futhi. Namhlanje sesibona lokho okusengezwa Jabang sokuthengisa ama elections kuzanu PF. Awula muntu uzambone ukulandela wena sengezwe chabangu uzalandela izanu PF uThokozani Khuphe lalo Ncube lo weshwe Ncube kuphela ithengisi.
Studio 7 yabonga siyayizwa indaba yonke ekhulunywa but silohlupho olukhulu lapho eTokozo kuthi silalo likhulu lapho Toronto lapha kathesi izigi kuthiwa izigi zile power izigi zile power kodwa kuthi silalo kuthi kathesi lapha wasitshela ngokuthi i-100 iyandani so imali le ilinganiswa kanjani yona kuthiwa imali le yona kuthiwa ilinganiswa kanjani so njengoba sokuyingozi kunje la mashopu wasikhangela amashopu abefuna naleyo mali khona amashopu amabili amathathu amaningi mawutshela ukuthi nanje sasiyazi leyo mali sifunela reliyusa rendi so ma abantu bethi khona nangcono nala amayusa la marandi aphume kusebenza irandi kusebenza yona izigawa ngoba ukuthi kuthiwa kusebenza iyusa kusebenza irandi kusebenza abanye kathesi ngabayifuni nale imali nale izinto abayifuni wakhale ezikolweni kunje bayahluka basayiyala nale so sasakwazi ukuthi okuyikho sasakwazi
Studio 7 sibonge inyuzlako konke nje lesinikeza khona asedinwa bakithi ukukhuluma ngendlala asedinwa ngoba kathesi inkomo ziyafa mazawatholakali siyathengisa imigodi ugetshe imigodi kodwa kula mgodi egetshwayo siyacela bakithi abakhokheli ukuthi bakithi ayohlanganisa amakhanda ngoba lo nyaka bakithi indlala yamanzi indlala yokudla yonke into sizaphela isizwe bakithi kasincediswe sicela ukudla abantu bayalamba le nkomo konke vele ziyalamba sicela amanzi lokudla bakithi abakhokheli bakithi akele sibone ngamanzi lokudla
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli mina ngilokho ngimangazwa ngabantu abasakhuluma ngoJamisa khona la kupolitiki uJamisa lingasakhuluma ngingangayi uChamisa usengubishop esontweni yasemashowe ngale mashathini ezigangeni emaphaneli limkhiphe kupolitiki ngoba akasesengumuntu kubalani iminyaka from manje kusiya phambili lizobona
laba ke ngabalaleli bomsakazo we Studio 7 lawo la kuthumela umlayezo wakho ku laptop namhla sikhangela ubuzima obubhekane labantu magaza abokuthola idola lemeli kabona behola iZimbabwe gold kuthi bekhangelwe ukuba bazahlawula indleko zokugada imijova imithelo yezindlu lokunye ngedola lemelika singakehlukanisi izihlobo zethu sisikhangele ezinye indawo ebezigokela namhlanje uNeville Mutswangwa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF kanye lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana namhla walele ukuhlawula isibambiso sebail umthethondaba kamantshi eHarare uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe umhlaba wonke jikelele olwe-UNICEF ludinga izigidi eziphezu kwamajumi athoba minwemibili zamadola emelika 84.9 million yokuthengela eZimbabwe ukudla abantu bemelika kukhanya ngazane kabalandaba kangako ngokwenzakala kuzwekazi le-Africa ngesikhathi bedinga abazambotela kukhetho uzaqhutshwa lo nyaka siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvelisa ngenjabulo ngumthebo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.